Chokutanga hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vemapato akaita sevemabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu. Hazvina kushata izvozvo, asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba, tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura mamisuo yayo kuti vanoda kuuya vauye, tinenge tichinyatsorevei chaizvo. Vasati vaenda vamunangagwa vakaona vemabhizinesi, asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi. Nyaya inobata mapato akasiyana siyana akaita selebha, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini papapa vasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabwezi, taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo varikuda kuti nyika ichiende kuti. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizimusi, vapedza kuona vemabhizimusi vakati vachaona maovheterani nemayouth, asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato eushandi labour nevamwewo vakamirira civil society, nokuti ndo kune chaunga chevanhu kuti vanhu vapewo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenze sei muchidaro?
Ndiri kudaro nokuti kana muchinyatso yeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa iwo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei maprogramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda, vakaona kuti hazvi kushanda nokuti hatina kutora mukana wekuti tinyatsogara pasi nevanhu vanhu vange vachitenga nokutora chirongwa ichocho kuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifaniri kunge zvingori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi, zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti vachitaura vari ikoko tese tinenge tichigutsurura misoro tichiti hamuchanzwi vari kutaura zvatake zvatiri kutifunga semayouth, vari kutaura zvatinofunga selabour, varikutaura zvatinofunga secivil society, varikutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.